Je kwatsa zvenhabvu muZimbabwe, zvere kupinda makundano ekaso laga Premier Soccer League. Kwapera makore maviri kusina mitambo asi paine mitauro pamari dziri kunzi dzibhadharwe pamagedhe. Ve Premier Soccer League vaisa mitambo mipfumbamwe mudariro asi vateveri vemutambo uyu vari kuchema kuti madhora 10 emari yekuAmerica kupinda munhandare kuona mitambo iyi akawandisa. Mokuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti nhabvu yemuZimbabwe inokodzera kubhadharwa madhora mashanu chete kana mari iri pasi pemadhora mashanu aya.
Ngavadzikise mutengo yavanhekinika yavataura iyi. Vaisawo mari dzinokwanisa kunge dzichibhadharika nemasapota edu. Masapota edu aripo pakuona bhora. Hapana bhora rinoitika pasina masapotas. Saka dai vakwanisa havo kuti zvovaitawo mari, dai atomboti kana munhu abhadhare zvake 5 US dollars, dange iri mari yakanaka zvikuru.
Shondo rapera, veruzhinji vakaramba kupinda mudzinhandare kuona mitambo yechibuku Super Cup vachinyunyuta kuti madhora 20 aidiwa pamagedhe aive akawandisa. Asi mitambo yeligi iri kuenderera mberi paine mutambo mukoro National Sports Stadium mangwana pakati peBlack Rhinos neHighlanders. Murairidzi weRhinos Herbert Maroa anoti varuda kunyora peji idzva munhabvu yemuZimbabwe mwaka uno.
Zvavanoda kuachivha kupera kwegore kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos, tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka, tikwanisewo kuwanawo vatambi vanozoendawo pakalendas, tiwanewo vatambi vanotengeswa kunze kwenyika uye tiwane vatambi vanomirira nyika.
FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kuvhura musangano nemutambo wakapfava pamusha payo neTenax muMandava Stadium. Zvikwata zvemuHarare, Dynamos neYada zvere kuedzana masimba muNational Sports Stadium asi nesvondo. Murairidzi weDimbare Tonderai Ndiraya anoti vari kufara kuti mitambo yeligi yadzoka, achiwedzera iye kuti varuda kutanga nekukunda.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru uyezve vari kutarisira zvikuru kumutambo watakatarisana nawo watichatamba. Uyu mutambo wakatikoshera musi wesvondo. Tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Asi vavakidzani vavo veCapes United vari kutanga upenyu hutsva vasina murayiridzi wavo Darlington Dodo, apo vari kushanyira ZPC Kariba kuNyamunga Stadium mangwana. Dodo akadzingwa basa pakati pesvondo, asi mashoko ari kufamba ari kuti Lloyd Tembwe oyo ari kuHarare City ari munzira kudzokera kumakepekepe. Mimwe mitambo iri kuvhura musangano weLeague mwaka uno yakamira seizvi. Mugovera Chicken Inn vs Cranbourne Bullets. Ngezi Platinum Stars vs Blawayo City. Nesondo Blawayo Chiefs vs Triangle. Manika Diamonds vs Wawa. Makundano eKaso Laga Premier Soccer League akapesira kuitwa muna 2019, apo FC Platinum yakatora mukombe mukuru uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.